manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 5 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi bazi rezvekurima rinoti rine tarisiro yekuti mwaka wekurima wa 2024-2025 uchawana mvura yakanaka mamwe madzimambo obatana nemasangano anorwira kodzero dzevanasikana kudzika mitemo inoranga vanoita zvekuroodza vanasikana vasati vabhazera vanoita zvemitambo munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuchaita kuti kushandiswa kwezvinhu pamadande mutande kuve nyore iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezvekurima rakazivisa kuti rine tarisiro yakanaka mumwaka wekurima wa 2024-2025 maringe nekunaya kwemvura kwakaringana kana zvichienzaniswa nemwaka wapera bazi rezvemamiriro ekunze rinoti nyika inotarisirwa kuwana mvura yakaringana kana kudarika zvikuru munguva ino yechirimo kutanga muna mbudzi izvi zvakatsinirwa nedare remakurukota nguva pfupi yadarika muurongwa hwakaturwa negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Stembiso Nyoni mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rehurumende rinoona nezvemamiriro ekunze remeteorological services department vaisaac masawana kuti tinzwe zvizhinji
kutsanangurirai zvinotarisirwa mumwaka unotevera wekunaya kwemvura wa 2024-2025 rainfall season ndichadimbura mwaka uyu kuisa muzvikamu zvina chikamu chekutanga chemwaka chinotanga muna gumiguru kusvika muna zvita chikamu chechipiri chemwaka chinotanga muna mbudzi kusvika muna ndira chikamu chechitatu chinotanga muna zvita kusvika muna kukadzi chikamu chekupedzisira chinotanga muna ndira kusvika muna kurume ndichatsanangura zvinotarisirwa muchikamu choga choga
tipatsanurirei tipei chikamu chekutanga tinzwe
chikamu chekutanga gumiguru kusvika muna zvita pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kushoma pane yakajairika kunaya munzvimbo idzi munzvimbo dzose dzeZimbabwe
handei pachikamu chechipiri
chidimbu chechipiri chinova icho mbudzi kusvika muna ndira pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzose dzeZimbabwe
toenda pachikamu chechitatu
chikamu chechitatu chinotevera chemwaka chinova icho zvita kusvika muna kukadzi kune mukana muhombe wekunaya kwemvura yakajairika munzvimbo zvakarerekera kune yakawanda pane inonyanya kunaya munzvimbo dzese dzeZimbabwe
tichipedzisa tinzwei chikamu chechina
chikamu chekupedzisira ndira kusvika muna kurume pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzoga dzoga
avo vanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze remeteorological services department vaisaac masawana vari parunare kuHarare nestudio 7 tabatawo nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo kurudziro yavo kuvarimi mugadziriro yemwaka uno
mazinzwira imi zvataurwa namazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze vabata vakatsananguza nemonemo vakatitaurira kuti komwaka watakatarisira wakamira sei
imi samurimisi motangirawo papi kuvarimi
nhasi ndingada kuti nditange nekukutsananguzirai kuti muzive imi kuti koma agroecological regions atinawo muno munyika yedu yeZimbabwe akamira sei muchiona anonzi maagroecological regions akaiswa kuti atibatsire tinzwisise nharaunda yatinorimira maringe nemanairo anoita mvura pamwe chete nezvirimwa zvinowanzorimwa kunharaunda iyoyo tineisu maagroecological region mashanu mumakore matatu mana apfuura zvakaonekwa nevanoona nezvemamiriro ekunze pamwe chete nebazi rehurumende reministry of agriculture vakaona kuti mwaka yashanduka nekushanduka kwaita mwaka vakaonawo zvakare kuti nharaunda dzatinorimira kana kuti maagroecological regions emuZimbabwe ashandukawo ndokuchiona kuti kune dzimwe nzvimbo dzaisiwana mvura shoma dzave kuwana yakawanda dzimwe dzaiwana yakawanda dzowana shoma
varimi vari mumatunhu akasiyana siyana vachiwanawo mvura zvakasiyana vobatsirika sei kuti varime zvinoenderana nematunhu avari
kune inonzi iyo crop mapping kana kuti agroecological zoning kana kuti mapping iri kuenderana nekuti murimi anofanira kudyara mbesa dzipi maringe nenharaunda yaanorimira vakapa ivo yambiro yokuti region 1 region 2 region 3 vanokurudzirwa kuti vadyare chibage chakasiyana siyana chenderana nekuti vari kurimira kupi tsuro tsoko mbizi shumba zvou dzese dzinenge dzichiwanikwa dziripo asi dzichikurudzirwa kuti dzidyarwe maringe nemanairo anoita mvura zvikuru sei kune vaya vasina madiridziro ekuzobatsiridza kana mbesa yaomerwa kana kuti mvura ichinge yaenda nepamwe
handei ku region 4 ne region 5
ku region 4 ne 5 vari kuchiti ivo chidyarai mbesa dzetsanga doko masmall kana kuti matraditional grains saka anobatsiridza pane inonzi climate change mitigation
nezvatanzwa zvose izvigadziriro yemurimi yochimira papi
tinoona isusu kuti zvakakosha kuti murimi asarudze mbeu yake dzine hungwaru mwaka uno mbesa dzinokurudzirwa kuti dziwanikwe dzichidyarwa dzinenge dzichisiyana siyana nekuti madyara rini uye madyara kupi zvakare mune musika here wekuzotengesera mbesa dzacho tichitarisa mbeu yakatikoshera zvakanyanya munyika yedu yeZimbabwe mbeu yechibage tinokurudzira varimi vedu kuti vatange kudyara kana mvura inonzi effective rain ichinge yanaya iyo inokwana kuti murimi adyare mbeu yake ibude imere isvike pakuti anokwanisa kuti airiritire yabuda muvhu zvakanaka inonzi crop stand saka mvura iyi inonzi effective rain inenge iri pamusoro pe 30 mm kana 35 mm zvichisiyana nekuti ivhu rake murimi rinobata hunyoro kwenguva yakareba zvakadini
varimi vedu vanozoziva sei kuti mvura yanaya iyi ine hunyoro hwakakwana
takurudzira tinoramba chikurudzira varimi kuti dei waro vatsvaka zvikwanisiro zvinovabatsira kuti vaite madecisions akatungamirirwa anonzi mainformed decisions kubatsirwa nemarain gauge mumunda anova anokwanisa kuverenga uwandu hwemvura inenge yanaya nekuti izvi zvinobva zvamubatsira murimi wedu kuti kunyange nepaanodyara anenge ane chokwadi chekuti mbeu yake yawana unyoro hwakakwana
avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura vange vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichavakumbira vagodzokazve svondo rinouya tienderere mberi nehurukuro iyi madzimambo pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana vakabatana nesangano reNational AIDS Council NAC mudunhu reMashonaland Central vakadzika mitemo kana kuti bylaws inoranga vose vachawanikwa vachiita zvekurodza vana vasikana vasati vabhazera Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
zvichitevera dambudziko rekuroorwa kwevana vasikana vasati vabvezera kuri kuitika mudunhu iri madzishe matatu emudunhu akabatana ndokuziya dambudziko iri nechinangwa chekuti ripere madzishe matatu aya anoti bushu nyamaropa na nyamutumba akaruka chirongwa chinonzi not in my village madzishe aya ari kushanda nesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reRosaria Memorial Trust vakuru vemachechi vakuru vezvikoro masabhuku vanasikana pamwe nevanoremekedzwa munzvimbo dzavanogara chirongwa chenot in my village chinopa mitongo inorwadza kwete kune munhu anenge aroora musikana asati abvezera chete asi kumunhu wese akapinda muurongwa hwekuroodza vanasikana ava avo vanosanganisira vabereki vemwanasikana vakatambira pfuma yacho vanatete vemusikana vanenge vafambira nyaya yacho pamwe nemunyayi wacho. Masabhuku akapiwa simba rekutonga nyaya izi mumabhuku avo uye nyaya iyi ikatadza kupera pana sabhuku inoendeswa kudare raishe wemunzvimbo yakaparwa mhosva yacho. Muchauriri wemadzishe aya Ishe Pushu vanoti vanoshandawo nemapurisa zvekuti vachipedza kubhadharisa mombe vanobva vakwidza nyaya yacho kumapurisa pamwe nekubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu.
Tinereporta kupolisi social development tikadesigna ifomu shamba district pane fomu rinonyorwa nesocial development kuti mwana ngaasangaenda kuchipatara samba inarivaii abva kuchipatara ngaaende kwamamba nyaya iyi ibvaenda kupolisi.
Mukuru wenational aids council mudunhu remazowe vaedzika muzulu vanoti kutevedzera tsika dzemagariro dzakaita sechiramu dziri kukonzera kuti vana varori vasati vabva zera zvinozounza mhirizhonga mudzimba.
Tichaonawo zvakare kuti kune mhirizhonga isu seprovhinsi yematonal central tiisu tiri imwe provhinsi iri pamusoro zvikuru nenyaya dzemhirizhonga kunyanya mudunhu redu remazowe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRosaria Memorial Trust mudunhu reMashonaland and Central vamunyaradzi Simbindi vanoti chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru sezvo vari kudzidzisa vanasikana zvakanakira kuenda kuchikoro pane kuroorwa. Mumwe mwanasikana ari mukomiti yemadzishe Muzvare Anesu Wirimiti wekushamba anoti vasikana vakawanda kusanganisira iye vari kudzidza zvakawanda pamusoro pekuzvimirira muupenyu kana munhu akadzidza uye kuziva kodzero dzake. Mumwe mugari wekumazowe vafungai makuri vanoti vakabatsirwa nekwete mudunhu medu kutora mwanasikana wavo ane makore 15 akanga achiziswa.
Ndobva ndati mwana ngaazokuzvaka kuchikoro asi kudare kunoko kwakangwanzika nao chinge wazozoti pane zvaitika unozoka zvokudare sekuda kwokuti nyaya iti yanyora pasi.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo amai Imba Inyemba vanoti bazi ravo haripindire pamitongo yemadzishe kana isingadarike pakatarwa nemitemo yenyika. Munyika vanasikana zvikamu 34 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvika makore 10 uye zvikamu 5 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvitsa makore 15. Mugwaro raro ra2022 sangano reUNICEF rinoti dunhu reMashonaland and Central ndiro rine uwandu hwakanyanya hwevanasikana vanorodzwa vasati vabvezera nezvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% richicherwa neMashonaland and West rine zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%, kwozoti Mashonaland and East ine zvikamu 33 kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 Masvondo Ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga, tiine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vesangano rePhumulani Minnesota African Women Against Violence, avo vari kuparura chirongwa cheComfort Plan Zimbabwe chakanangana nekubatsira mamwe madzimai ari kuZimbabwe. Ngatinzwei zvizhinji kubva kwavari nezvechirongwa ichi.
To be the comfort plan or project, e project ya kazvarwa kubva mukufunga kwangu tinodzorera sei zvimwe zvinhu zvandadzidza kuno neukama wandaistabisha kuno 22 years kuno kuAmerica kudzokera nawo kumusha. Project iyi, I am the visionary and my company, not the non-profit, my company called Intemba Consulting, working together with Her Royal Highness, the Princess Sadim Bint Turk Al Saud from Saudi Arabia kushanda ne hurumende yedu ye Zimbabwe nekunozoti kana ukada kunoita kumusha usinoshanda uri pako wega pasina kubatana nehurumende zvinoti remi nekuti kwazvo project inge ichibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Mabata pamati kubatsira ruzhinji rweZimbabwe ndezvipi zvamakanangana nazvo kubatsira nazvo zvacho?
Right, chinhu chokutangisisa semunhu wemudzimai tikutarisa nhau yeutano hwemadzimai, economic growth, fair trade and sustainable mining. Kana si sustainable mining tikutarisa vakadzi vari mo artisan minery, like small scale mining inoitwa nemadzimai kana nevanhu vechirume asi iri kuitwa pasina kuchengetedzwa kweutano hwavo. Vanhu vazhinji vari kuita zvekuzvicherwa, vamwe vachona vatinoti artisan miners kana kuti makorokoza, dzimwe nguva pari kushandiswa kana kuti mishonga inokwanisa kufema kwavo.
Makazvifunga sei izvi kuti regai tibatsire kumusha nenzira iyi?
I mean, Central America, South America, kana ma Asian nations, kana even kune dzimwe nyika dzemu Africa kana Rwanda. Pese paunofamba unokura semunhu kunyanya vari mubusiness, tinowanzo be inspired by what other nations are doing. So this is a combination of some of the things I gathered around in my travels and business expos. Kana even momuno muminnesota matinogara muno.
Saka kune vakawanda here vati vatojoina urongwa uhu kumusha uku?
Kumusha hakuna, ikozvino tingotsvaga panyaya yekuti mainvestors vatinoti mainvestors itimu yevanhu vanditi kushanda navo, vanhu vanoziya nezvebasa rangu, vamwe vari mubanking, princess Saudi Arabia for example, vamwe vari security defense, vamwe vari finance. Saka it's almost like an advisory board, but that advisory board ndivo vanhu vari kuya vaine mari yekuinvesta kuZimbabwe.
Saka vangade kuzobatsirika nechirongwa ichi vanotsvagani, vanoenda kupi, vanoita sei?
So program yedu is the higher level program, tikuya sei as a business. Business yedu rinoita maprofits. Maprofits achabhenefita GDP yenyika yedu, because we are talking about a multi-billion-dollar project, not a multi-million-dollar project. Akabatana maprojects waya atitaura mabillions of dollars. Pakaita maprofits any country, we projected changing the GDP of Zimbabwe from, say, 12% to about 20%. Saka tichacreata mabasa. Tichava nesustainable land use and environmental stewardship. Chamunoziva nyika yedu yeZimbabwe ine takakomborerwa nemani ma minerals, asi kuti ma soils edu are very rich and we have to protect them from contamination, kuti tikwanise kuramba tichita farming, you know, farming iri sustainable, and but we have to start working smart, using smart technology kuti tinge tichibatana nedzimwe nyika around the globe.
Madaira zvakanaka. Chatichazokukumbirai ndechekuti kumberi uko, kana zvaakutenderera, mapa ground project yaakufamba, mutizivise tigoramba tichiita apapi taapapi taapapi tichikunetsai.
And this also, I'm not saying that we are philanthropy. As not saying that we are going to make profits. Chishuwe changu nda nchikundanchinya kushuwira kuti wodai nyika dai kunyika kwetu kuZimbabwe ino. Naitiko zvinotiripa pakutanga kutaura nehurumende yedu. Naitoda kuti pasanyanya kuva nemaroadblocks akawanda kana tichida kuuya kusvita nyika kuzogadzirisa nyika. Hatidi kuzotora maprojects aya tozoenda nawo kunana Zambia, Malawi, maneighboring countries. Nekuti dzimwe nyika dzinenge dzichiti pindai muchimhanya.
Vabata vanofanira kuzvinzwa vati hazvinzwa.
Ndizvo.
Ndokutendai. Avo vange vari muzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya patinokupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gabchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemugari wedunhu rekumbire kumashonaland central vaBlessing Karembera pamusoro pemashoko ekuti vana gumi nevatanhatu pane chimwe chikoro kumbire vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 mushure mekunge vaita pamuviri. VaBlessing Karembera vanotipa maonero avo panyaya iyi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaKarembera.
Maita henyu vakandimiri nekundibata maererano nenyaya iyi yatekeshera. Ndingati dambudziko iri manyorerwo arakaitwa mubepa nhau reHerald zvinhu zvinopokana nezviri paground hazvina kumira zvakaita saizvozvo nokuda kwetsvakurudzo oro investigation yakazoitwawo zviburikidza naDSI District Schools Inspector vachitimira tawanda.
Zvii zvakaburitswa netsvakurudzo iyi vaKarembera?
Zvakawanikwa zvakamira seizvi kuti mumwe wevana ava vari kunzizvo vakaita pamuviri vakaita relocate ndiro kuti vakabuda munyika vachinotsvagawo mafuro manyoro kunyika yeSouth Africa ndokwaakaenda. Mumwewo akaenda kumvurwi ndokwava kugara. Mumwe ndiye akabatwa negarwe akaatakwa negarwe asi ari kuHarare ari kuchipatara ari kuongororwawo ari kuchipatara. Kwozotiwo pane mumwewo akanzi akatiza kumba achinge atora mari asina kukumbira. Kuchizoitawo vamwe vakangotizawo zvikoro asi hapana akawanikwa achinzi ane pamuviri.
Asi tiri kunzwawo kuti vana vakawanda vari kukundikanawo kuenda kuzvikoro mudunhu rembire vaKarembera. Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti vasaenda kuchikoro?
Tingati dambudziko rakanyanya kukura riri kuita kuti vana vatadze kuenda kuchikoro inyaya yenhamo. Varimi havasi kukwanisa kupiwa mari, tingangoti vakari madonje vari kuchema chema vari kuti tane makore matatu tisati taona mari dzedu dzedonje. Zvinova zvinoisa pressure kuvabereki kuti vava vanotadza kubhadharira vana mari dzezvikoro uye vachinge vaine mauniform vachiendawo kuchikoro vachinge vachionekerawo vakapfeka mauniform. Uye nerimwe dambudziko rinogona kunge riripo ringe riri vadzidzisi, nekuti dzimwe nzvimbo idzi dzinonetsa mafambiro vadzidzisi kuti vave vachizodzidzisa ikoko. Maconditions acho pavanogara dzimba dzacho dzavanogara dzinenge dzisiri dzakafanira kunge dzichigarwa nevadzidzisi. So dambudziko rakanyanya kukura pari zvino idambudziko rekushaika kwemari, nhamo, nzara. Ndo dambudziko ratingati ndo riripo rakanyanya kukurisisa. Wongu dzimwewo nzvimbo kunowanikawo vana vanenge vachizoitiswa pamire vara vana vadiki apo neapo atizvirambe zvinhu zvinowanikwa, asi vabereki vari kuzama nepavanogona napo kunge vachiita sei vachidzidzisa vana mune gwara rakanaka.
Zviyo zvamuri kuita sevabereki kuumba remangwana revana venyu rakanaka mudunhu rembire?
Sevabereki tiri kukurudzira vana kuti ngavadzidze, vana ngavafambe negwara rakanaka. Tine programu yedu yatakatanga sevabereki yekuti tiunganidze mari. Tine prize giving day iri kuitwa musi wa 18 October. Pane macontributions ari kuitwa, vabereki vari kubatsira kuti pange pachitengwa mibayiro inozenge chipiwa kune vana vanenge vabuda zvakanaka. Saka ndozvimwe zvatiri kuita mudunhu redu kuti vana vanga vachidzidziswa. Uye pane kuti tiite ma civic days, takuda kunge tichiona vana vachiitwa inonzi career day, vana vouya vakapfeka nhumbi dzebasa raanoshuvira kuti kana ndanga ndida kuita muchairi wendege oya akapfeka zvakafanana naizvozvo, kana arodawo kuita musoja oya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita nesi oya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita builder oya akapfeka saizvozvo. Ndo zvatiri kukurudzira kuti poitwa career day vana vachidzidziswa vachi kupiwa rakajeka ravo ramangwana.
Avanga vari mugari wedu Nrembire wa Blessing Karembera muhurukuro yataita navo muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndichiti ngatisanganei zvakarosvo ndinouya.
Mukuenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo vanoita zvemitambo yakasiyana siyana munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuzoshanda zviri pamutemo iri munyika kuchaita kuti mashandisirwo emadande mutande areruke. Izvo zvinozoitawo kuti kutengeswa nekushambadzwa kwemitambo pamadande mutande akaita seYouTube kuvape pundutso. Mutori wedu wenhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inobika mitambo yemafirimu ari mukuru weTatenda Studios Beauty Nakaitsuro anoti ari kufara nekupinda kweStarlink munyika. Tatenda Studios ine chirongwa chebaiskopo yako chinoita zvekutengesa zvigadzirwa zvemafirimu padande mutande.
Tiri kunzwa kufara zvikuru nekuuya kuri kuita Starlink nekuti isu basa redu tinotengesa content online. Vanhu vanga vachinetsekana nekukwanisa kuwana mukana wekutibata nenyaya yedata nekudhura kwaro.
Mumwe wavanoita zvemitambo vachishanda neRain Media, Shemze Mura, anotiwo kuuya kweStarlink munyika chitsvambe chikuru kuchikamu chezvemitambo. Nekudaro vanoita mabasa emitambo vanofanirwa kushanda nesimba.
Pava neopportunity for maproducer emuZimbabwe kunge anga achigadzira content yakawanda yekunge vachiisa paYouTube vasangomirira machannels chete.
Murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwashebwe titi vanoti masaisai eStarlink anotarisirwa kubatsira mukurerutsa basa revanoita zvemitambo kunyanya pakushambadza zvigadzirwa zvavo.
Basa redu rinogona kutirerukira because focus yedu yanyanyira on digital marketing and digital distribution of films.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti zvakakosha kuti vanoita zvemitambo vafambidzane nenguva kuitira kuti vasasarire kumashure panyaya dzekushandiswa kumasaisai.
Kuita kuchivandudzwa kuchishandukwa zuva nezuva nekuburikidza nekuda kwetechnology kunyanya yatiri kuti isusu internet nesocial media.
Imwe nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reziwewera vaJude Dutiro vanoti sezvo masaisai eStarlink achinzi anokwanisa kuwanika kunzvimbo dzose kusanganisira kumaruwa zvichabatsira kuvandudza uwandu hwevatengi vemitambo iyi painotengeswa paindanet.
Starlink ine zvakarewo vandutso yainounza kuburikidza nekubatika kwese kwese kwainoita. Izvo zvinosiyana nemamwe internet services ari fiber based zvinonyanya kutipa mukana wokuvandudza yatinoti target audience kana kuti market.
Mutambi wemuHarare anoshanda kazvimirira Munashe Chitsiga anoti anoona ramangwana rezvemitambo rakajeka sezvo patove nemakwikwi pakati pevanotengesa masaisai zvaita kuti mutengo wemasaisai kana kuti data udzike kubva zvauya Starlink munyika.
Zvinobatsira kuti competition among ma service providers yawe nenge iripo zvichaita kuti mitengo ive ichange ichideredzwa. Takatotanga kuona kuderedzwa kwemitengo yedata from other service providers which is going to be an advantage kwatiri isusu.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende inotsigira budiro yezvemitambo zvikuru.
Wekudzohozouya watoti makorporate players as a corporate world, my businessmen, which is a supporter, asi isu sehurumende taumbiridza.
Starlink ine mapackage maviri, standard package inoita madora makumi mashanu pamwedzi uye ine 200 megabytes per second, ne mini package iyo inoita madora makumi matatu pamwedzi uye ichiuya ne 100 megabytes per second. Kambani iyi yakatanga kushanda zviri pamutemo muna Gonyana. Gurukota rinoona nezveunyanzvi mukushandiswa kwemasaisai nemishina yechizvino zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti kuuya kweStarlink munyika kuchabatsira kuti munhu wese zvake awanike achishandisawo masaisai mukuzvisimudzira. Svondo rapera, kambani yeAura Group yakaziviswa zviri pamutemo sekambani ichange ichikokera kutengeswa kumasaisai eStarlink munyika. Kambani yeStarlink iri pasi pekambani yeSpaceX yekuAmerica. Kambani iyi ndiya muzvina bhizimusi akapfumisisa pasi rose vaElon Musk avo vakaberekerwa kuSouth Africa asi vave kugara muAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasimon Dlovu.
Tabatashika kumagumo kwe chirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni ya Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahlile, that's why we need that to send the awareness. Kakhulu endaweni yeWanje, Mbuza, Lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Love Joyce Banda, ophethe uhlangothi lwabatsha kwenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, utshele uGibbs to go Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year i-theme yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Sibona ukuthi kunengokulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izegi iwe isisindo. Khonoko akulisindini khonoko.
Ababalisi bayabihlasebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo, i-government athi thomise ukusinjezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali leyo kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela ade sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le mali le mali eliyalileyo kumi njani khonapho.
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izidyo nangokwayo kayisela mandla isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla nemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohola encane athole imali engako. Kunamalini?
Thina njengababalisi okokuqala besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sike sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa sikananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introducer imali yezozigi labo RTGS.
Yes, zwile ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithi ningakona
ukuhluphe singalo ukuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezisebenzi. Singakhangela khathesi indlela esinegotiator ngayo lo hulumende. Singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza. Ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo?
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatha kwinhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba baza kwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezigi le ntengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages, imiholo ithuthuke, abantu bancediswe. Kesho ukukhangeleyo ama-civil servants, ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise kuzela imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kunegolide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo saselithengise ukuze likhona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates, angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajali ukuthi beboleka bese bengena ku-parallel market, njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement, kokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane yesala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokhu kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana besisiya ngaphi, sibesiya ku-parallel market. Yikhe okwenziwe i-reserve bank law.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo obona ngezemali, obexoxa loTobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address. Kwezamaphandleni ikhomishini ebona ngobu ukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna abalisa osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni seMathabeleland North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe ewange lemguza lezinye izigaba lapho abezakha abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu omhlabathi bebambisana labakubandla lezanu PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why when is that isenze awareness kakhulu endaweni ewange emguza lebubi, yikho lapho kule problem naleyo khona. And abantu abakwenza khonoku ngosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo, labanye abantu abakuma party structures kakhulu kuma lower structures abayenza izinto zenezo ezokugama lamanye nje ama-leaders e-community aba-vocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni sewange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho kuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabange ebaphathi ukuthi langinike ilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthini? Umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga abe city akula land esakupha yona thina kula land esakupha yona thina wasiyela wathi land uyiphiwe ngumama wakho
unkosikazi Thebe uthi izigaba ezinengi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi
kithi khona ngapha siyala lokho sichinga njengoba sayala legushungwe lokho sisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo la yethu laphana amadlelo enkomo zethu asifuni dlamini
sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube umholi weWange Rural District Council laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi iproject bayayifuna bahamba kube lama minutes aphuma kubosebhuku behlangene ukansila ayistempe iapplication yakhona ithi supportwa lama minutes ibuye kukansila ukuthi sizwe icwayisisa ukuthi umuntu lo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho uNcube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho uMadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu umoyo uyakusekela lokho.
Into engiyikhalaza ukuthi land ngamuntu ayifuna kahambe through Ministry of Lands osebhuka la mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basoneso sigaba but abaningi bangona abasaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe emthakana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngesewange ngokuthi
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngoSithandekile Mhlanga owe Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathelane lomnotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yezinto.
Kahle kahle thina koBulawayo izigi icurrency vele esingayaziyo i-currency vele esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibone saqalisa kusesebenzisa saboniswa ama-10 zigi sazoboniswa futhi amadola lana engamasiliva uphongubona nje emuntwini komebho yedwa ngibeni ababili. So ngokuwa kwalo kathe sisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba labo nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngilabantwana bahholela kuyinasa kwabo kuyimpenjeni ngihola 25 zigi ngenyanga ngihole 5 US ngenye US lingena ekhokheshi. But you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo swipe ukuthi ngiswipe ngezigi lona lelo nxa ngihole 25 zigi. Kube sokuthi laba abaku-formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami ufayinde ukuthi ingxenye uyathusa thi mana ngikhiphe izigi lami ekhadini ebhenki ngifake ku-echo cash ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami e-echo cash uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo e-echo cash uyathusa ukuthi uyathi hhayi ngile khadi ngifuna ukuhle behle bethi i-network i-down at the end of the day ugcine uzothatha lona leli yusa lakho esikhwameni owathi unalo mebhadi uligcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba ngathi ugcine uzuthenga ngalo. Ngibe zesemashopini-ke thina sihlale emalokishini emagogweni othi okulabo magrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele ngabaliswendeli kilo iziki vele ngabanazi ibahle bathi lokumtshina wokuswayipha lo wasilawo kumbeni i-echo cash i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US funa lawa lamarandi
Vaya bonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma US dollars
bakhona yezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyethu ufika kibo futhi xa ukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbe nothi sebesenza khona okweplastic money ukuthi wena uyabaqhubela US dollar lakho kumbe lese ufuna ukuthi uthenge like amagetsi sebekuthengela bona ngefoni so yikho lapha sebedila khona kakhulu kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali kobulawayo hayi alikho bantutshwane ungabona bekhona kobulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amatown for example from Gwero maybe kusiya kubo Harare bebuye ebusuku ngamabhasi maybe beyenze ibhizinisi labo betshintshe imali but osokukhona kathi eziyona le iplasti mane ukuthi ngiyamqhubela mina eyami imali ephilayo kodwa yena enginike engingayaziyo njalo mphonga ubona isikhona isisebenza nje ukuthenga amagetsi ukhansile uko wakuvala khonoku ukuthi abantu bengazobhadala ngezigi kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi wena ngonika i-US ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council so bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingasilo debra bebengakuvumi so ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze so at the end of the day mina bengihlala le US lami la uhlale imali yakho kuzigi izipheli engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imali yona leyo ukuthi awuliboni uyachaya kuphela ama-figures okuphuma ama-figures kusuka kube nzima sibili ngoba even le transport ezisemthethweni amakhombi lawa asemthethweni asezebhadalisa ngokuthi dollar for two if dollar for two it means wena uyi-10 rand lami nge-10 rand ulihambe umangweni luphenduke futhi dollar for two so vele akula lapho esingathi khona izigi yasebenza iwile lapho ewele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo thina vele kithi kuyafana lakho ngoba zinye izinto
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakobulawayo okhuluma ezimele asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo kobulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe, sengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe umntwana uright usesimene esihle kakhulu lo mama wakhe
njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa ngesizarian
inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza ukhululeke kuhle umntwana ukhululeke kuhle
uma dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje
kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulaba mnikazi engiyakuzwayo kuphela ikuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina kwase kubonakala ukuthi umntwana usezabeletha ungcono umntwana abelethe kuqala asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile athole unakakelwa ungaphezulu
njengoba wachiya isikolo ekugrade 6 uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhulakhulile
umama wengane umntwana isifiso esihle esikhona sizake sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngisho bafikile bayambona umntwana sizake sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda funda kungaba ngcono asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguZulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana?
Ukunqatshelwa kwakho lokhu kufuna izifundiso, abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle, njalo abazali kuqala basondelele abantwana. Basondelela abantwana babe open ebantwaneni bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana nabantwana ekuxoxisaneni babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona abafundiswe abantwana ngabazali. Umlando omkhulu siwubeka ebazalini. Uhulumeni asikwazi ukuthi singagcela uhulumeni, abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni, babe bencediswa labezokholo emachurchi bencedisa khona kungumoya, kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile. Lengalo yomthetho iqine isondele ngamandla ihlanganise abazali labantwana.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kubonga thina siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso. Phela iBhayibheli ithi yona kwamaHubo 1:27, abantwana bayisibusiso esivela kuJehova. Sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova. Siyambonga uNkulunkulu kulokho, sizohlala simbonga. Siyabonga kuba lana.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band liphethe isingu yalo entsha elesihloko esithi abazalwane. leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula liko le South Africa. Nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Sadubonani lonke ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu lemkhalandoda express then iqembu lidabuka phansi le emkhalandoda enkanye emaphandleni komnyama ubambile emkhalandoda ngihamba lale ndoda eziza ngozero kuyikuthi iqembu ngelakhe lemkhalandoda express then sahlangana safisharana njengomuntu nje umalume lomzukulu okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time ngile qembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year iqembu kuthiwa yimkhalandoda star.
Kumana lani balithola njani
iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488 kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitheka ku WhatsApp ungibonge nawe ngokubonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona uyangithola nje isizathu. Mangabe futhi nakhona ifuni ibe ku-CD siyakufakela, mangabe ifuni ube ku-USB siyakufakela, kodwa nakhona mangabe uyifuna ibe ku-WhatsApp iyatholakala nakhona, ikhona nje yona.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu imkhalandoda stars. Ngibathembisa okuhle kodwa under imkhalandoda stars ngilungiselela ukukhipha i-album elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year.
Sikanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
Gunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.